Mambo?
Foras.
Pazzo Bolo?
Foras.
Foras?
Pazzo Bolo.
Foras?
Ambaimbe.
Ambaimbe?
Foras.
Foras?
Ambaimbe.
Vashparura gwaro iri pamberi penhengo dzichakwikwidza dzakamirira bato iri musarudzo dzeparamende. Mutungamiri webato iri Muzvare Manyara Irene Muyenziwa vati havasi kufara kuti zvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika hazvisi kubvumidzwa kuvhota musarudzo, vachiti vachatanga kufambira nyaya iyi mazuva mashoma ari kutevera.
Zambia chaiyo yakaalawa vanhu vacho kuti vavhote vange vari kuumiri kwemakungwa. Ghana chaiyo inoalawa vanhu vari kumiri kwemakungwa kuti vange vachivhota. Saka ndokuzotarisa Zimbabwe kuti yasiyanei neana South Africa, ana Ghana nana Zambia vari kubvumira vanhu vari mhiri kwemakungwa kuti vavhote. Hatingangowanikwa tichingoti tiri kutambira maremittances avo, mari dzavo dzavari kutumira kuti vachengetedze mhuri. Saka tinofanira kuvatenda nebasa ravari kuita iroro. Ndakumira kwenyika ino kuri kubatsirwa nevanhu vari mhiri kwemakungwa.
Muzvare Muyenziwa vati pane zvakawanda zvinofanira kuvandudzwa sarudzo dzisati dzaitwa, zvinosanganisira mitemo inobata nyaya dzesarudzo pamwe nekunyoreswa kwevanhu sevavhoti.
So ndo zvimwe zvezvinhu zvekuti tikutarisira mareforms aripo kare nemareforms manyowani atingashandira isusu vanhu veforas kuti zvinhu zvijekesere. Ende zvana ndichitaura zvive zvekuti iyoye fingerprint voting ngaiiswe kumaareas ari kunetsa achiwaye anokahadzika vanhu kuti vati voting ndiyo yange iri yechokwadi here, ndo result chaiyo here yange achifanira kuwanikwa, especially maareas ekumamisha. Ndavanhu vekumamisha havazivi zvavari kuita, hauoni kuti vamwe vacho ndichifamba zvandiri kufamba ndichipinda mumaprovinsi vazhinji vacho vakati inini ndakaiswa pavoting asi ndandisina chitupa. Saka ndo zvimwe zvinhu zvekuti hazvisi kujekeseka muno muZimbabwe. Ndosaka ndikuti biometric fingerprint voting ngairekedzwe zvayo pamwe kuiswa muurban. Ndanekuti mari ndofunga hapana yekuti itwe roll out through the whole of the country.
Vatiwo bato ravo harisi kuzopinda munaurano nezanupf pasi pegungano repolitical actors dialogue, vachiti ivo nebato ravo vane mhinduro kumatambudziko ose ari kutarisana nenyika, vachiti zviri kunetsa vachazvigadzirisa kana vakapinda panyanga.
Pollard haina zvairi kumirira ndamatarisirwo ayo iri kumirira bato reZANU-PF. Saka pari kufanira kuwanikwa rimwe bato rinyowani, ndo pari kumira isu weforasi patiri kuti isusu we are going to bring in manew reforms anokwanisa kuti aite consensus agreement yekuti vanhu vagare kutangira pachokwadi vachibvumidza zvekare kuti pawanikwe vanhu vanobva kune mamwe mativi mane nyika, sezvo tichiwanikwa kuti United Nations yatibatsira zvekuti muno munyika muno pazvinhu zvakasiyana-siyana.
Muzvare Muyenziwa vatiwo madzimai anofanira kupiwa mikana yakafanana nevanhurume zvikuru sei muzvigaro zvemuhurumende.
Tiri kutarisira isu kuti vanhu vekadzi vange vaine ndingati 50-50 percentage as compared kuvanhu vechirume, vachiwanikwa vachimirira zvavanomirira mubato regovernment vachitaurawo zvinovanetsa vana veZimbabwe.
Zvichakadai vaAustin Nyakupinda avo vanoshanda nesangano reUnemployed Youth Organization vakurudzira Muzvare Muyenziwa nebato ravo kuti vasaite zvinoitwa nemamwe mapato ezvematongerwo enyika kuti anongonzwikwa nezvavo panenge poitwa sarudzo chete.
Kwotozongoti nhasi tonzwa kuti forasi ya yauya motivimbisa zvamativimbisa totomangwana toenda kunorejista kuvhota tovhotera forasi todifenda vhoti redu for forasi. Mangwana tongoona president vakulandana vakuda zvimawhisky vakuda zvichi hasichakuonei panzvimbo.
Pakuparurwa kwemanifesto iyi panga paine vadzidzi vakaita Samunashe Huni uyo anodzidza pachinoi University of Technology uyo ati ane tarisiro yekuti bato reforas richagadzirisawo matambudziko ari kusangana nevechidiki anosanganisira nyaya dzemabasa nezvimwe.
Tikuda garanti yekuti zvoni kana tabva takwaya madegrees edu tinokwanisa kuwana mabasa because vakawanda magraduates akaienga madegrees havasi kumashandisa.
Gwaro rezvinangwa zvebato reforas raparurwa nhasi iri rinojekesa urongwa hwebato iri kuti richagadzirisa sei upfumi hwenyika kuchengetedza kodzero dzevanhu, nyaya dzekurima, zvemigodhi, mabasa, dzidzo, kushanduka kwemamiriro ekunze, kutakurwa kwezvinhu nezvimwe zvakanangana nebudiriro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Hambai mberi.
Foras.
Foras.
Hambai mberi.